kabuye ndoko kabiri kumpashakanaka kutaramba yose vanhu vari mukara vachikamato tavo tavo police station zvedu ese nasirwe kuxeni kitasa kwa police station zvedu nasirwe maniro vanhu vari kuzota endavo ndiri yakanaka nezvinyararo zvedu zvikumpashakanaka rushindi tiona mapanga vauya atine tikatema kuti tinoda kupa percentage asi taona mazhinji vachiva kuti tinoona kuti vakare kumpashakanaka asi zvese zvekare kune dzimwe zvo dzinochokita sekireni kune goko vamwe mapolice station ari mudzimbo dzinemokoswa mbizi asi ikasa kuti nhasi zvizhinji zvinge zvichitya asinongana ngepaima kubuda maresult edu
tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa nezek kuve mapolling officer vari varayiridzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru vezek vachipomerwa kuve nhengo dzebato reccc ichokwadi here ichi
izvozvo hatisi chokwadi isu hatina incidendi yaripotwa inechokita nezvinhu izvazvo yatingada kuzivisa vamuzhinji asi hatinomazivisa vashinge ibasa reziva electoral commission kudiplaya maofisa ainenge yatrena iyo asi izvozvo tikudzimba kwevanhu hatina shoko rakadaro
tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi
hatataura kuti hakuna mhirizhonga yasati tanzwa kana kune zvakaitika kumatire kutifanira kuti zopiwa nezimbabwe republic police tigozvitarisa tigozviongorora asi isu hatina chatati tapiwa sofa asi basa redu riri kufambira zvakadi zvakanaka vanhu vari kukasitana sofa.